Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeruza nasi china chivabu 31/2018. Vema chechi vano fora mwarare vachikurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. Mutungamiri wezano PF vaEmerson Munangagwa vanoita musangano nevechidiki vebato ravo mugweru. Vagari vemusakubva kwa mutare vanoratidzira pamahofisi ekanzuru yavo vachinyunyuta nekuvharirwa mvura nemagetsi mudzimba dzekanzuru dzavanogara. Bato rezano PF rinotanga matano ekudzinga nengo nhatu kubva kuparamende dzichipomerwa mhosva yekushanda nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira varairidzi kuti mangwana achishanu vapfeke nhumbi tsvuku uye kuti nhengo dzaro dzisashande kwezuva rimwe chete mangwana wakare. Nhasi tiri kutarisa zvizere nezvezuva resarudzo rakaziviswa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Tichanzwawo kubva kumapato ezvematongerwo enyika pamusoro peurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro sezvo nyika yave kuziva zuva richaitwa sarudzo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLiveTalk na8pm nhasi tiri kuda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri nezvamunofunga pamusoro pekutarwa kwemusi wa30 chikunguru 2018 sezuva richaitwa sarudzo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa nezvezuva resarudzo rakaziviswa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.